very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, November 14th, 2018. This is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the one-year anniversary of the stepping down of President Robert Mugabe from power.
On this day last year, Zimbabwe was at a crossroads as pressure to remove Robert Mugabe mounted.
As dawn broke over Harare on the morning of 14 November last year, residents looked out of their windows to see soldiers patrolling the streets. After a day and night of frayed nerves with rumors of a coup and sightings of troop movements, the plotters struck.
On the night of November 14th, the Minister of Foreign Affairs, Sibusiso Moyo, then an army general, announced on ZTV that soldiers were only targeting criminals around President Mugabe and he was safe. This gave many Zimbabweans in the diaspora the opportunity they were waiting for to go back home and start a new life.
We want to hear from you. How is life now? How has it been after that fateful day? Especially those in the diaspora, if they are still in the diaspora. We know some of you have gone back to Zimbabwe, but let's talk about it.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Ungu Chris nasi igore rakwana gore hanzi mazuva anomhanya ratokwana gore sekutamo 14 November gore ra 2017 14 November 2018 gore rakwana kubva pakatanga kuziviswa nemauto kuti kupindira munyaya dzezvematongero enyika muZimbabwe vachiti vamugabe vakanga vachitadza kutonga kutungamira nyika zvikuru munyaya dzezvoupfumi nekugara kwakanaka kwevanhu zvakaita kuti vati vamugabe tiri kuvabvisa nekuti vakavatenderedza ndo vanhu vari kuwedzera kana kukonzeresa kuparara kwenyika. Hanzi we are only targeting criminals around Mr. Mugabe. Ndo zvakaita kuti vamugabe vabve pachigaro. Tinonzwa kuti musi iwoyo, musi wa 14, usiku iwo wa 14 November 2017, vave gurukota zvino rezve kudyizana nedzimwe nyika. Vasibusiso moyo vakaenda panepfenyuro vachizivisa kuti masamba asiyana zvinhu zvachinja ndovamboita kuti vange vari pamatomu nguva iyoyo mauto anga ari pamatomu vachizivisa kuti paita shanduko. Vakawanda vakapembera takazoona kubva musi wa 15 zvichienda mberi vanhu vachiita ukama hwebhurugwa nebhande nemauto mumaguta akasiyana siyana. Zvakapawo vanhu vakawanda shuviro vari kunze kwenyika kuti zvinhu zvanaka, tarisiro yekudzokera kumusha yavepo. Kune vamwe vataimbotaura navo vachitaura ndane makore makumi matatu naanoraudza ndisati ndadzokera kumusha nekuti vanga vasingadyidzana nehurumende yavamugabe, asi vazhinji vakaona iwoyo semukana wekuti vakwanisa kudzokera kumusha. Tikazonzwawo vamwe vaitonzi vakadzokera kumusha nguva iyoyo. Saka tinaunzwawo kuti vana vezimbabwe gore irori kubva muna 2017 November 14 kusvika nhasi ishanduko dzipi dzamaona kune vakadzokera kumusha? Tipeiwo mamirira azvakaita. Kune vakamboenda vakazofunga kudzoka zvakare kudzokera kudiaspora? Tiudzewo. Kune vakanga vakangosunga mabhegi vachiti zvichazonaka kupfuura zvazvaita? Tiudzei. Pindai muchirongwa. Ndo mukana watiri kuda kuti tikurukure tinzwe zvinhu zvakamira sei, Chris.
Yebo Jonga, zulukandaba namhlanje ke sixoxa ngokwenelisa umnyaka ogcweleyo umbuso kamongameli Robert Mugabe wafika emaphethelweni. Ye, siyazi ukuthi kwenzakala okuningi ukuze kufike kuleso sibanga. Kwaqala ke sibona ayethiwa amarali akankosikazi Grace Mugabe, ayethiwa yini Jonga? Amarali lawa.
Youth
interface. Yeah, ama youth interface. Sabona agcwala ilizwe lonke sezwa umsekeli kamongameli owayengumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa sokuthiwa sexotshiwe ebandleni lokunye okunjalo kwaze kwathi mhla ka 14 November lamhlanje ke yiko esezwa khona ukubana amapolisa athi hayi sesigombolozele labo abakade bengaphathi kuhle umbuso lokunye okunjalo kodwa umongameli Mugabe hayi yena uzihlalele siyamlondoloza kahle hayi mina ukuthi ngikukhuluma ngisoze ngikhulume kahle kodwa sikuzweni kuye yena ngokwakhe uqobo lwakhe uSB Moyo ukuthi wathini mhla lokho kasimzweni
Zimbabwe Defense Forces Comrade RRG Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed. We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice.
Yebo ke nango ke oya yiko kwaqala khona udaba jonga
hanzi tirikuda kuti vari kukonzera kushupika kwevanhu vanga vachitarisana nemutemo bring them to justice atizoti zviri kuita here izvozvo tati taona here vati vamiswa pamberi pematare vachiwanikwa ine dzimhosva dzekukonzeresa kusagadzikana kwaakuri munyika
jonga sesike sabona bakhona abahambayo nje we one day uzokuthiwa uhambile court but indaba zakhona azicaci kahle ukuthi ubucriminal bakhona kwakuyini kahle
hapana ari kuziwa wonguva teereri nevatariri tinofanira kunge tichirangaridzana kuti masondo kana mazuva akanga akanangana nekuti tizosvika musi wa 14 November ndo mazuva atakaona semisangano yaiitwa na mai Mugabe nevechidiki veZANU PF vaMugabe vaiendawo kumisangano yainzi ma youth interface misangano iyoyo yaitwa mumaputunhu enyika ndo matainzwa vaifungidzirwa kunzi vaikanganisa mafambisiro ehurumende yavaMugabe kufambisa zvinhu muZANU PF vachitakatwawo nekutaurwa nemazita zvikuru naamai Mugabe takaonawo mazuva iwayo vave mutungamiri wenyika yezvino vaEmerson Mnangagwa vachinongedzwa kunzi vaida kupidigura vaMugabe zvakazera kuti vaMnangagwa vatize munyika vachimhoenda kuSouth Africa asi variko vakazotumira mashoko atakaona tose ekuti ndakagadzikana ndakachengetedzeka ndiri safe asi ndiri kudzoka munyika kuzotungamira vakawanda vakangotorawo sejee kana kuti semashoko anotaurwa nemunhu anenge atsamwiswa kunza ndichadzoka ndichakuona zvekukuita asi takazoona zvechokwadi mauto paakapindira munyaya idzi takazonzwa vaMnangagwa ndoha mutungamiri wenyika saka zvakawanda zvakaitika munguva iyoyo zvatogona kunge tichikurukura nhasi asi chikuru chatiri kuda kunzwa ndechekuti imi vana veZimbabwe vari kunze nevari munyika zvii zvamuri kuona shanduko yamaona yaunzwa pagore rimwe chete irori Chris
Yebo jonga today like we said earlier on we are talking about the 1 year anniversary that saw then President Robert Mugabe toppled from power although there are some controversies surrounding the terminology of what took place some say it's not a coup some say it's a soft coup whatever it is it happened and let's talk about it
Atisatani vaterere varinare. Hello? Atisatani vaterere variparunare. Regai timbotarisa mashoko nezvimwe zvatirunzwa kune vamwe vanga vachimboteerawo nyaya dzakaita saidzodzi. Tichiri kurangarira kuti muna 2017 imomo pakaitawo matanho ekuti vaMugabe vanga vachinzi vasiye chigaro kana kuti vabve pautongi. VaMugabe vakambenga vachitsikawo madziro vachiramba kusiya basa pakasunge pakutorwa matano nedare reparamende rekuva impeacher kana kuvati vange vachimanikidzwa kusiya chigaro takazoona vaMugabe vakazosvika pakusaina vakabvuma kusiya chigaro zvakazoita kuti vanhu vange vachipembera asi veruzhinji vakapinda mumigwagwa pamwe chete nemisangano yakaitwa kana fanika musangano mukuru wakaitwa kuHighfield vaifungidzira kuti vaMugabe kana vasiya chigaro pachaumbwa hurumende inenge iine mapoka akasiyana-siyana inofanobata matomu taizvinzwa zvakare izvozvo kubva kune vamwe muzano PF pamwe chete nevesangano revakarwa hunde risununguko vaikurudzira kuti pange pachiumbwa hurumende iyo yakafanana naizvozvo yemubatanidzwa. Asi vamugabe pavakangonzi vasiya chigaro vabvuma kusaina magwaro ekuti vabva pachigaro. Takaona vakare muzano PF imomo vachibuda vachitaura kuti ichi chinhu chedu ichi hapana anoivhiya kunze kwevemusangano ndo vanofanira kunge vachiivhiya. Zvinove zvakaitawo kuti zvidzikise mufaro mune vamwe vanhu vaitarisira kuti shanduko iyeyi iri kuuya neimwe nzira. Asi zvinhu zvinoitika mukurarama panogona kunge pane pano nepapo pachitaudzanwa. Regai tinzwe kuti muteereri wedu wekutanga ndiani. Alo.
Alo.
Mwisha makadiko?
Ndiripo ndivamanhanda kusouth africa.
Vamanhanda zviri sei vamanhanda?
Vamanhanda vari nani zvavo kumakadiko.
Aiwa tiri vapenyu sitereki, chirongwa ndicho chachirongwa chedu tese ichi vamanhanda, hanzi toita muonera pamwe chuma chemuzukuru.
Zvokwadi, ndo mashoko matsvene iwayo. Maonero angu ndaanoti zveshuvawo pakanga paine tarisiro yakakurisisa kubviswa kwakaitwa former president vamugabe, vanhu vanga vaine tarisiro yakakurisisa kuti kuda zvinhu zvichangomuka mangwana chibage chakangoita girini, nyika yese yakaita girini. But let me just say this, baba Jonga, Zimbabwe has been condemned for a long time since from the year 2000 from the international community. Zimbabwe was isolated from the international community, including also financial funding. So zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka political, economical, zvese zvazvanguva manyamamire nerongo. Possible the military, when they took this decision, the idea was trying to shift political dimension. Naizvozvo takatarisira kuti musure mukunge vamugabe vabva, vanhu vakafunga kuti pachava negovernment yomubatanidzwa. Ini kuona kwangu handifungi kuti zvaiita saizvozvo, nokuti ZANU-PF was still have got a mandate in which they were given by the electorate. Yaizo expire musure mukunge vamugabe vapedza temu yavo. So in this case I think yanga ichingori in our fight yaida kugadziriswa kuti no, ava ngavambovira pasaiti tione kuita move on with a new idea. Now kupinda kwaita comrade ED, like I always say, baba Joka, Zimbabwe inyika yakatonge yava kumawere, if I may say so. Kuti tichaziva kuti tonanga pagirena riripi ratinganovhura rine chibage tikadya tese tikakwana, angava matambudziko makuru. So for me, I've got a hope that the country is going to change, but it's going to take a little bit more time kuti nyika ichange. But for it to happen, we need to be united and sing one song. The other day vachonga kandipere ndaida kukubvunza imubvunzo. Pane zvakanga zvataurika panguva yakanga yapfuura, but ndakashayiwa mukana uoyu. Mukana wandaida kukubvunza ndezvakanga zvataurwa vamashakare vachibva kumitini yebudget. Makavabvunza muchiti dei mamuri imwi maiti kudii, which are the methods that you are applying to rescue the country, vakataura. Ndaida kuti hanzi vakakamirira kaizvi, chifonerai vamasimba kuchera, mufonera kuna vagift mugano vambokomenda izvi zvataurwa navamashakada kuti ndizvo zvakanaka here izvo zvavataura izvo. Kutati kana zvakanaka, because we cannot do an individual. One finger does not make a sound. Neither one tree can ever make a forest tree. Great people are not seen by their appearance, but but what they can do.
Ndachitangoti ndikubvunzei ndisandazotazorebesa nekuti tinogona kusazonzwa kuti tatichinanga papi. Ndanichida kubvunza inini kuti kubva pauya hurumende itsva kusvika nhasi, ichii chikuru chaicho chamungati ichi ndo chashanduka kubva kune zvashumirwa naMugabe? Nekuti nguva yavaMugabe kwakungori neisolation yamuri kutaura yemasanctions, nanhasi ichiripo. Saka zvinoreva kuti hapana shanduko ka?
Zvachinja. We went to the general election. International community was invited, including the United Nations. All the blocs were invited to observe this election. Zvanga zvisinga chaitike izvozvo. Political freedom yakavhurwa kuti vanhu vave nokusununguka nokutaura zvavanoda. But above all, mukusununguka ikoko, ini chikumbiro chandinacho ndechekuti we have got the best academic, the best vamunoti nyanzvi dzakafunda. We can't be sitting all the time shooting our people down, shooting our people down. Why don't we say, that's why I'm always saying, Baba Jongakani, ndogara nichikumbira kuti kune mhaka yemuchimbotadza kumbogara pamwe chete. Mombokumbirawo kuhurumende kuti nomo ndoo mazwi atinawo aya madii kumbofollowa. Then we dance. We move on with one thing. Kuti vava muZimbabwe ndozvo takatarisira izvi. We can't expect the government to do alone while is the rest are shooting them down.
All right. Ndizvo zvava manhandaramba yanyu muri parunhara, asi ipapo ndinodawo kuti ndingokupindurai ndisiri kumiririra hangu vana veZimbabwe vese, asi vamwe vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vamwe pakaitika nyaya yeshanduko iyi vakaita kurudziro yekuti zvinhu zvinake munyika. Tigadzirise makore makumi matatu nemasere angaundongwa nyika. Ngatichiitai transitional government inofanira kubata matomu ichibva kumapoka ose, so that my ideas emapoka ose ari munyika anonzwikwa. Zvakaa zvakatotambirwa nevamwe muzanu PF. Asi pakazongonzi vaMugabe wabvuma kubva, vamwe muzanu PF vakatanga kutarisa kuti ndiani anozoda kutara asina chigaro. Iye zvinhu zvanaka kudai, ndobva varamba zvakare. Saka regai rambai muri parunhare, tombokupai kamukana kekuti muzopinda muchirongwa. Rambai makabata parunhare. Indigai tidaidze tina vaguni vanove vaFrank Guni vari muno muWashington DC vanove nhengo yeZanu PF. Welcome Mr. Guni, Chris.
Yes, Mr. Guni, Dr. Guni, how are you doing?
I'm good. How are you doing, sir?
Fine. Welcome to the show.
I'm happy to join.
Yes. This is exactly 1 year after President Robert Mugabe stepped down from power. And from what you have experienced as a Zimbabwean living in the diaspora, what can you tell us?
Well, I think we have seen a lot of changes that have taken place. For instance, we are Zimbabweans in general, both in the diaspora and back home, are experiencing a new wave of freedoms that are enshrined and protected in our constitution. For instance, freedom of assembly, freedom of expression. We are seeing political parties conducting their political activities without any political or state hindrance or interference. We also saw for the first time in over two decades a free and fair process towards the conduct of our elections, which happened on the 31st of July. There were the period towards the elections was very peaceful. During the elections, it was very peaceful. Suffice to say, we had unfortunate incidences after the elections, but the conduct of the elections was very free and fair. We have also seen that Zimbabweans are experiencing new opportunities to invest back home because the business environment has changed. The government of Zimbabwe is doing away with the prohibitive laws that stifled or, in other words, prevented investment both by external parties and internal people in Zimbabwe. As people in the diaspora, we are seeing in the horizon, new opportunities are arising for Zimbabweans to invest in our country. We also acknowledge that things haven't moved as fast as other people expected, but that's expected given the extent to which our economy had gone down. I think the president, when he came here, for example, he was here in New York. We sat down with him, and he invited all Zimbabweans to take part in the rebuilding of our nation. Again, that was the first, and it was a big, significant change from the previous government.
Mm. Thank you so much, Dr. Guni. Please, Rambai Muri pa Runare. Vamananda, kune vakawandawo vanofunga kuti ZANU-PF iri kuita zanondega. Zvokuti zvese zvamuri kukurudzira zviya zvokuti dai vashanda nevamwe vaone zvichimbo zvichisenza izvo, nokuti vese opposition kana mamwe masangano vari kupa pfungwa dzavo vangadai vachipawo kuburikidza nemaredhiyo nemapepanhau zvinotosvika chete munzeve dzezanu-PF. Sei vasiri kuzozvitambira kana kuzvishandisa zvine zvataurwa nevamwe ivo?
Handioni saizvozvo, baba akandimire. Mufungo wangu unonditaurira kuti we have got an opposition in the country which is led by Mr. Nelson Chamisa. If they have got a country at their heart, vanosarudzana paukuru hwavo woenda kunokurukurira na president nedare repausoro rinotungamirirwa naivo president pachavo. Then mangwana vodzoka vachiti takainda tichida kunotaura navamunangagwa nedare ravo, vakatirambira. Nyika yopupura zvimwe chetewo ichiti zveshuwa pakava nokuitika kwakafanana naikoko. The other issue yokuti vanga vachitaura vachishandisa media kuti ndo zvatiri kuda kuti tinge tichiita, I don't think so. It works that way. Political decision and the political way of approaching, it has got its own methods. Ndinofunga kuti kana vakataurirana nenzira yakafanana neyandiri kufunga iyoyi, kuti vakasimuka vachiti handiti mbonotaurirana napresident, chiva book, president, this is what we have. We think if we can come up with this and this and this and this, and then president is not going to take that decision alone at the same time. He's going to say also, I've heard you guys. Let me also talk to my old colleagues. Then at the end of the day, nika ino fambira pamwe chete, vanhuva inofunga imwe chete. Not to attack from the other side, You cannot, in a war, you cannot approach so many fronts. You cannot win the war. So I believe kuti kana vaine maideas akanaka zvisiri zvokungoakiza kuti ZANU-PF iri kuita zanondoga, kana vasati vashandisa that kind of method, I don't think so kuti zvinenge zvakanaka. Hongo musakabvo baba vatsangira pavakashaika, mukataresa stanzi yavakatora pajeni iriyai yakaitika iyai, pakava nokufambidzana. Ivo vachifambawo vaine vakuru vakanga vatumwa nesadhaki vakanga varipo pamwe chete. Kwete zviri kuitika izvi, izvi zviri kuitika hazvina kwazvinotosvika, kwazvinosvisisa baba Jonga kandimiri. But at the end of the day, vanosafa vanhu ruzhinji vakagara vari mukati menyika, ava vane zvinhu zvimbavo vari pamusoro vanoziva zvavanenge vachiita. But I don't think so that is good language that we can apply. We rather apply a better method that will unite Zimbabweans. Then we move on with one song.
Thank you so much, Vamananda Maita Basa. Chris, Vamananda, munogona sindevelere?
Mana ngizame kangani.
Kuluma.
Ngiyacabanga ukuthi Baba Chamisa and his own colleagues mabefuna ukuthi i-government ibalalele. Kufanele nje ukuthi bona basuke lapho bahlangane nobaba upresident omnangaba nabalandeli bakhe, bakhulumisane amazwi okubambana namazwi okuphakamisa umnotho welizwe ukuthi elizwe sifuna ukuthi ukuthi siye phambili singayenza njani babonisani ama problem akhona inkinga zikona so that mabe suka lapha bayohamba nendlela eyodwa bezwana ukuthi no this is what we want.
Hayi kuzwakala, isibongile kakhulu ba.
Ngiyabonga, ngiyathokoza.
Yes, Chonga, we have some callers waiting on the line. Our first caller is Skumbuzo Moyo. Siyakwamukela Moyo.
Sanibonani ba.
Yeah, linjani?
Hayi siyaphila, linjani lina kwa America?
Hayi siyaphila, lingaphi komhlaba?
Ise South Africa.
Oh, ise South Africa. Ah, okay. Ungasela ukuthi ngesikhathi lesi ngomnyaka odluleyo, wawusulungiselele yini kuphenduke eZimbabwe?
Angizange vele ngifise nakhona ukulungiselela ukubuya ekhaya because bengisazi ukuthi kuyini osokusenzakala the next. Inkinga yezani yona ngwayo isibolile. Masikhuluma ngezani sikhuluma ngento amathambo agcwele impethu phakathi. Into yezani ephilayo. Ngamasoja lawo nje wothi umbuso uyazi ukuthi uma uphedwa ngabantu abaphethe izikhali. Akukho into esizoyenza thina singabantu. Except ukuthi abantu kuphela bathwala izikhali baqondane nawo. Qedeni lolu hluphe sesibhekane lalo ngoba sesihlupheke kakhulu thina abantwana beZimbabwe. Ngapha phandle kwamazwe lapho esihlala khona, abantwana bakhona bakhathazeka kabuhlungu. Aluba liyabona uma begibele ezitimeleni behamba belenge ngaphandle, abanye bayawa benyathela izitimela. So ngathi abalalizwe, ilizwe likhona ekhaya, but kukhona abantu abalobuhwaba abangafawuliyo ukusuka ekudleni since 1980 esathola uzibuse. Bangasitshela ukuthi yini abayenzileyo elizweni. Behlulekile, abavuma abantu bezani ukuthi they failed, behlulekile. Umgabe sebemqondisa bemisa le nale, but ube ngcono kakhulu than umnangagwa. Umnangagwa-ke manje it's a totally failed. It's a 1 year namhla. Bangasitshela ngisho lalaba abakhulumayo abagona bezani ukuthi abasitshele nje one thing from ama-policies achiefa komgabu ukuthi bachintsheni. Yiphi ipolisi abayitshintshileyo engenza ukuthi ama-business people abuye eZimbabwe azovula ama-industry.
Hayi, siyakuzwa, sibongele ngembono yakho ba.
Hayi, siyabonga.
Yes, Jonga.
Kodwa ingozi.
Yeah, he says, you know, he doesn't see any change. Actually, I asked him the first question, this time last year, were you preparing to go back home, you know, because of the change in the government? He says, never. I never prepared because I knew what was coming up. I forgot to ask him, how did he know? Yes, we have another caller. Silomlaleli omunye njalo. Siyakwamukela uhlelo.
Hello.
Yebo.
Vankoma, kunjani?
Ye, ngugandi.
Ngugandi namuhla. Gandi kunjani?
Hayi ngiyaphila. Nisikhuluma lo bani ba?
Ngathi ngutalent.
Oh. Dube. Oh, Dube. Ungapi komhlaba Dube?
Ngiselamidiya endaweni okuthiwa kuse Oshakati.
Oshakati. Ah, okay. Ungasitshela ukuthi ngomnyaka odluleyo ngesikhathi lesi wawusucabangani? Wawucabangani na ukuphenduka ekhaya?
Hayi mina kahle kahle ekhaya ngihlala ngikhona kusenzakala ngalesiyana sikhathi ngabona ngani sosalelwe ngamalanga amalutshwane ukuthi zami ngiyefika ekhaya. Ngaba khona futhi kusanda kusenzakala but uhlupho abantu ababuza lapha ngiyeza ukuthi likhuluma ngokuthi umehluko sithe wabakhona abantu ngani abakutholi kahle lapha ngoba abantu abasekela ibandla ezizana u-P F kukhanya bona bakhangelela ukuthi ngeke kuza kuhle besibuza kangcono besisapota wona kodwa kumele ubuze ukuthi sokube lo mehluko bani. Babona izinto sezibe nzima lapha Gandhi kususela ukuphuma kwakamgaba akuzange yezitshintshile but the negative side. Yebona abakhulu bezano hhayi abaningi bathe bathorathola sibili ngemva kokumehluko leyi for example finance minister we foreign affairs wayelisoja kathesi nguminista yebalutho abanye batholatholile but iningi lethu iZimbabwe hhayi ziyasibhedela ziyasibhedela shem ngoba mina ngesikhathi silonke lesi ngisebenzela ngapha eNamibia angizange ngibe nidinga ikhombi yokuphathisa ukudla ukuthengile kungasomali kungena eshophu ngithenga ukudla kufake esake ngithumeze ekhaya ngesikhathi samgabayo ngangithumeza imali ngithenge khona ngayo kathesi ngingathola ama-19 dollar ngapha kumbirabi kumele ndishintshe to US ukuthi bethengele umntwana omuphi weflu efarmers anto yabona konke lokhu is going to the negative side umehluko wangikhona
hhayi siyakuzwa kakhulu sibongile kakhulu ba
yabonga kanti
okay
so thank you so much we have two callers vakamirira vateereri vaviri tina andizwe ndimuzvare kana amai Modesta Taruinga na amai Miriam Marete tutanga kunzwa kuna amai Modesta kana muzvare Modesta Taruinga makadi takasimba muri kufona muri kupi South Africa ndaikumbira kamungokwidza volume revolume yenyu yevoice muri pasi zvekuti takazoisa paradio handizori munzwiwane wangani
Victoria.
Ndimuzvare kana amai?
Modesta.
Okay. Muzvare Taruinga, 2017 pakaita shanduko iyoyi yatiri kurukura nezvayo. Mushure meshanduko iyoyo matanho apa makatorawo vakawanda vari kunze kwenyika vakatakambosunga mabhegi takakutarisira kudzokera kumusha. Vamwe vakatodzokera vari kuti zvinhu zviri kufamba kumusha. Vamwe vachiri kungoti rimwe gumbo richiri kune imwe nyika rimwe rava muZimbabwe. Imi makamira papi? Mota. Hamuna kumboita mota. Asi kana makambonzwawo nezvemota, chirwere chechi kana kuti ronda rinoitwa remota riyeri. Kuti mota ringe richikwanisa kurapika, rinotosvinwa. Kusvina kwacho kunorwadza. Kunotogona kuinvolva kucheka imwe nyama ipapo kuti muromo weronda uye ukure kuti mukwanise kuburitsa chinonzi chitsomo chemota chinenge chirimo. Saka vamwe vari kuti ndonguva yatiri yezvinezvi. Kushina mota, zvinhu zvinotombosunga, morwadziwa, asi kana ronda iro razopora, munotokanganwa kuti makamboita mota.
Yeah, tinofanira kurwadziwa because atingatarisiri, atibita sasedhona, atingatarisiri vamunangaro vanga vatogadzirisa nyika because nyika yanga yatofa kudhara, saka zvotodawo nguva kuti Zimbabwe inase.
Saka muri kuti ngavambopiwa nguva?
Angavambocha zvafanira kumusha kwedu isusu. Kwa kune my road mapoto but tara yato riko ndino side rakanaka but zvakasiyana siyana hatifunga tasa side
okay
yeah
aiwa maita basa muzvare Modesta Taruinga vari kuPretoria South Africa tinotenda zvikuru regai tinzwe kuna muzvare kana ndimai Miriam Marete tisatazotsanangura hedu nerumwe rurimi kuti vaviri havati mai Marete kana muzvare Marete makadi Aiwa ndiri mupenyu ndimai ndimuzvare muzvare muri kupi
ndiri kuPretoria ndokwandirewo kwamajanga
aiwa taura henyu thank you so much
kubvisa kwatakaita vamugareka tichiisa vamunangagwa mukwamajonga zvakafana nekuti wabvisa fridge uchiti haisi kuprodusa chando chakakwana yobva anotenga cooler box Ndokunga mukada kutarisa zvakaitika gore rakapera 2017. Ndokunga video yanga yakaita viral South Africa BBC News everywhere. anditika nekuda kwekuti dakaita simba rekutaura tichiti zvavati tiri kubatana tese pozoitwa like government yemubatanidzwa kuti zvinhu zvingoreruka waniko aiwaka tiri kungoshandisa.
Hello? Hello? Ndofunga taita dambudziko rekurasana parunhare namuzvare Miriam Marete. Tichaedza kuti vabate zvakare. Ndotanga une zvambotaurwa namuzvare Modesta Taruinga Chris vanga vari kuPretoria. She said nothing much has changed. Things are getting worse during the Mugabe era. But at the same time, she is also saying maybe if we give them time, they may need time, the new government may need time to fix things. And she gave an example of a road in her area. She says it used to be full of potholes, but now is tarred. So those are some of the things that she is noticing as a positive. But on the other hand, she's also saying the issue of security is so relaxed as compared to during the Mugabe era. And then Muzare Miriam Marete, also from Pretoria, she was in the middle of speaking her mind when the call got lost there. But she had said the issue of replacing former President Robert Mugabe with President Emmerson Mnangagwa is just like replacing a fridge. Because it's not making ice, or it's not getting cold enough for you, and then you replace it with a cooler box. That's the example she gave, Chris.
Quite interesting, Chonga. Silomu njalo umlaleli umasuku, siya kwamukela uhlelo. Hello? Hello?
Baba Masuku.
Unjani Masuku?
Oh, okay. Well, maybe you can bring in Dr. Guni while we wait for
Masuku. Mm-hmm. Dr. Guni, you mentioned earlier on that there has been some positive changes, but when you look at what has been happening, especially in terms of human rights violations or just human rights abuses, you'll find that there hasn't been much change. I'll give you an example. Just 2 days ago, the Member of Parliament for Binga South, Mr. Joel Gabuza, appeared in court for having said some nasty things about President Emmerson Mnangagwa. But remember, he's got that right under the Constitution. What do you say about that? Dr. Guni?
A positive sense. There has been a lot of reform in the legal framework. A lot of our laws are being realigned to confirm or be in sync with the new constitution. I also want to acknowledge that at times some of our arms of the state are lagging behind in following through and keeping up to date with the changing legal environment. It's unfortunate that at times we see here and there issues that we are not supposed to be seeing. I understand that Honorable Gabuza was arrested for denigrating the office of the president and not the person of the president. My understanding is that the law does give freedom to all Zimbabweans to criticize the president as they may wish. The president himself encourages Zimbabweans to challenge him and to keep him accountable, including his entire government, and openly criticize him, but within the framework of the law. In some instances, I think it's important for people to realize that it's the office of the president that is protected under the law, but not the president himself as an individual. And I can only presume that the case of Honorable Gabuza will not go far. I think the courts will simply throw this away. Those are, you know, ups and downs that we are noticing, but those are not significant issues. Overall, I think everyone would agree with me that we have seen significant positive changes. There are no more ridiculous roadblocks in the roads, for example. We are seeing less and less cases of citizens complaining of bribery by arms of state, like the police and so forth. we are seeing the judicial system operating as it should, without fear or favoring anybody. We are seeing the wheels of justice getting into motion. People in government, senior government officials, former senior government officials being arrested for things ranging from corruption to abuse of office and so forth. All these are positive changes. We just had a listener from South Africa who was indicating that even roads that were full of potholes, right now they are all tarred, they are being resurfaced. Things are changing. It's slow change, but it is change. And I think people should look on the positive side. Yes, we should not ignore the negative side, but we should also acknowledge the positive improvements that we are seeing in our country. The economy is not moving as fast as people would have loved to, but I think we are moving in the right direction. The first course of action that President Mnangagwa's government has taken is to rewrite or correct the laws and ensure that there is a good business environment for businesses to thrive and operate within our nation. And I think that's a positive thing. Admittedly, again, I want to repeat that there could be issues here and there, but they are not as significant.
Oh, thank you so much, Dr. Guni. Please do stay on the line. Tinemwe mtereri riparunare, ndi mkoma diva. Magadi mkoma diva. Hello? Hello, mkoma diva, magadi?
Hello? Ndikati ngirinani, magadi iko.
Aiwa, tiruwa penyu, chirongwa, ndechenyu, tipeo, fungwa zenyu. Muri kufona muri kupi? South Africa. And this is the only dambudziko rakaita sei nhasi kuti tibate vari kuZimbabwe nokuti ndirikuona vari kunyora panapo vachibvunza kuti vakuma hatibateyu asi tiri kuzama kuvafonera tinoimba kuti panopinda chirongwa kwamvura yacheka makumbo tiita bata vaviri vatatu tipewo pfungwa dzenyu mukoma diva.
Right, ini ndiri panyaya yakaita gorap yekubiswa kwavamugabe. Chekutanga maZimbabwe haatiregerei kuti vamugabe vanga vari nani. Vamugabe ndiwo the West President vaita kuti tisvike patiri nhasi nenhamo yatinayo. Ndi vamugabe vakata kuti mainstitutions ese asave independent vachikontrole the power yavo chete. Saka let us not think tichidzokera shure. Vamugabe was the West as and ever. Yes, of course, so we are in the part three of our answer. The problem is that we are not in Zimbabwe. I think we are not going to be able to do that. The problem is that it's a legitimate problem. We are not going to be able to do that. We are not going to be able to do that. We are going to be able to do that. But upon a moon, we are not going to be able to do that. We are not going to be able to do that. You know, by Marian, say, you will be able to Gondo ya kuborwa imari yangu motenga something chekuti muitise mari ukadzomuka kuti peace wa muri kugoya going back to square one saka pata kuti pauri gwane the first thing waro wesarudzi ngakuchena pauri gwane kuti zvatiri kuita pasawe panoti mapolitics ndo anotaura kuti aiwa waro wasazvinopa bokadai aiwa ngava uye vakwande zvinhu zvakagadzigwa vowirirana taruza okonsida kuti swandaruza ahwina
declare a win. But if I pass a pool and a pack of arrow, you know, but
nothing. Sagamuru Kuru Zira to buy it in our run. Muru Kuru Zira to our Gary Passi, we map at Esma Tungra. Aka winner. Aka winner. Sabamanga. No Bangato Koka, Lakaruza, Lato Taura. What's the Rikanda Zandu
Ndiye anokwanisa kuti reach out kune akarunza, not akarudza kuti ndinoenda kuna akawina. It doesn't go that way. Really, politics doesn't go that way. Right, ndine mubvunzo. Ndine mubvunzo wandanchingogara nchitidainda mbova newekutaura nawo zvino ndinogona kubvunza yavo maonero enyu. Pane chimuko here chekuti opposition inge ichipinzwa munyaya dzemamiriro akaita upfumi hwenyika nematongerwo enyika muZimbabwe?
Opposition in a role you play in a player. Paris, you know, 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 Pa
nokunge ukana avo vachinge vada kushanda navo ndo vanovaedza but I think delivery guy is very minimal.
Thank you so much. Maita basa baba. Chris, that was Mkoma Diva calling from South Africa. He's saying that the removal of President Mugabe was the best thing. He says the former President Mugabe is the worst president. I don't know who he is comparing President Mugabe with, because he has been in power for 38 years. And he says he was only concentrating on consolidating his power. And he's on the issue of talks. He says that it's President ED or President Mnangagwa who is supposed to reach out to opposition members, not vice versa, because he's the one who was voted into power. Yes.
Yes, sir. Jonga, silomunye umlaleli njalo. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba, njani?
Siyaphila, igama mbani?
Umbongeni.
Ah, Mbongeni unjani?
Siyaphila baba, njani mina?
Hayi, siyaphila. Ungapi komhlaba?
South Africa, Jones.
Oh, iJones. Akusiphi imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje?
Hayi, idaba leluhle kakhulu ngempela, ikakhulu abantu ababethembele ukuthi izalo phezu izobasiza. Hayi, ngibazela ishemu kakhulu. Mina vele nje mina ngokwami vele ngishazi njalo vele ngangingathembelanga lutho kuzakuthiwe. Umnangako kahle kahle bengingathembelanga lutho. Cause izalo phezu uma ngabe nje ungumuntu vele ophilayo kahle kahle ekhanda. Njengabantu beZimbabwe, abantu beZimbabwe kusho ukuthi singa ukuthi wayizithutha ngoba phezu kweminyaka emingaka eyi-37 years ngikhone ungaba nethemba lomuntu ohluphisa abantu othole ilizwe lirayithi belithatha kuma-British kusayirodisa belithatha ilizwe lirayithi akulanto eyi-1 eyathuthukayo ngikhone ungathembela manje phezu kwe-37 years abantu besifa bebulaya imikhuhlane bebulaya indlala beswela imisebenzi kungela mgwaqo umgwaqo ekhona yathi yakhe ngofnidi sayithola indlalo manje abalutho nithi imigwaqo lale esathi sizalwa sayithola indlalo yiye namagosigosi namanje so ungatshela ukuthi ngikhone wena ungathemba umuntu obenguye ebulala ilizwe ekhona phayana ufuna ukuthi wena uzomthemba ukuthi uzolungisa izinto mina vele ngileshiyemu kakhulu ngabantu bezimbabwe ngoba lawo amavoti ebesinawo nyaleinyanga esifileyo mina bempelela ukuthi mhlawumbe kungaba no-change kodwa njengendlela abantu bezimbabwe bayibo baphatha ngalo ukhetho ngendlela engayisiyo hayi ngizobuhlungu kakhulu ngoba into ekhona vele laphana kulalokho esingalibhekelela izalo phezu ufana nomuntu ebebhadi ukuthi uyawufuna umsebenzi umuntu wakhona akazasebenzisa i-days bamxesha ahambe ayofuna kwenye indawo bayemtshela ukuthi hayi akula msebenzi kodwa bahlale beqhasha abantu izalo phefu akulalutho laphaya abantu abathembele kuzalo phefu bazikhohlisile babone zezankomo abaziphiwayo ezizokhontinya zinadlala nje kuphela bazokhontinya kuphela bephiwa impuphu le noma basayiphinda sayiphiwa namathukela la avotelayo yikho nje lokhu abazokuthola but okunye kwesi-2 akulalutho imsebenzi yavala kudala yonke into kwavala kudala amakhampani avala kudala iqebheni ingazikhona eharale le nakhona I think akulalutho ngoba nemali le ayikho emabhawa emabhenki akulanithi ngize kukhumbulele nkulumo ka-2019 le khankasela ukhetho esithi mgari nani yenari emasonini nakakho abempava uqinisile wayeqinisile u-2019 laphana kulalutho laphayana izalo phefu akulalutho abantu vele bangathembeli lutho bangathembeli lutho 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 kuzohlala njalo nje umnangagwa yelokhu ekhuluma ngoba umgabe naye esangu-president naye wayesithi uyalungisa izinto njengakhona lokhu okwenziswa ngomnangagwa bebhizi besikhohlisa bekhohlisa abantu ezimbabwe ngofana ku-ZBC besithi izinto zihamba kahle zihamba kahle but kungalalutho lunaloluyiwana lubonakalayo yikho futhi khonokho kuzoqhubeka kusenza nje abantu nje asingathembeli lutho njalo abantu bangazikhohlisi ukuthi bethi umnangagwa uyalungisa akulalutho azolulungisa kwabahlula kudala lokhuya kwabahlula kudala kudala njalo kusazokhontinya kubafula futhi and futhi into ekhona ukuthi bona abantu bezimbabwe bona bakunaki i-MDC yaqala ukubusa leliyalizwe ivini noma ingabusi yaqala ngo-2000 that's why ubona izalo phefu continue to fulfill our vusa in this. We have very much vusa and a pan of vusa in many. I've so much of fulfill our fire. The MPC of Panama attack and the 1 month is the victim of Tunas Kambarashi. About to have a full denying until 2008. Nothing which I'm in Changi Raya Kona, a vusa lomkari. Is it the Zaban no longer cool? Who turned up a small lomkari and win a okay to 2013. Izinto zonke zathabalala futhi kwahamba futhi konke until manje izinto zakhona azihambi kahle and kubuhlungu kakhulu kulokho kubantu bazimbabwe ngabhekelele kuzane kufiwe. Hayi, mina njengami ngikhohliwe kakhulu, ngizoqhubekela nje kuphela ngizizamela khona nala sizama khona sizamela abadala kuphela nje ukuthi impuku bathole ukudla. But okunye kwesithu kubuhlungu kakhulu ngoba abantwana abasekhaya le abafundayo akulalutho abazolithola ngaphansi kwesandla sezane kuthefu okuyibo futhi abavotela izano. Kubuhlungu kakhulu kakhulu. Ngiyabonga.
Hayi, sibongile lathi ube lobusuku obuhle.
Sharp.
Jonga, I've another caller.
Yeah, go ahead Chris.
Msindazi, unjani?
Iyaphila ntina, kunjani futhi?
Hayi, siyaphila. Ungaphi komhlaba?
Ar mina ngisegoli nduni.
Oh, usegoli. Akusiphi imbono yakho kathi ngelanga lona leli ngomnyaka odluleyo ubukhangelelene, ubukhangelele ukuphenduka yini ekhaya?
Hayi, ukuphenduka ekhaya vela azange iba into engicabangayo mina ngoba lokuza kwami lapha eSouth Africa ngize nje eZimbabwe busancebeka kancane. So bengilindele ukuthi khona noma mebhiloza bengeni la alungise kube abantu basekhala bebephila impilo engathi bangconanyana. Akwenzekalanga vele ukuphuma kukamgabe kungene umnankagwa. Azange kwaba lotshintsho ngoba vele into eyenzakalayo laphana yikuthi nje ukutshintsha nje idonku bopha inkaba enqoleni kodwa into esenqoleni lokhu sasengamajoda. So into ezifana naleziyana sokolisa abantu ekhaya tu nathi sinje asinawo amalungelo agcweleyo laphana. Njengamanje siyabona into ziyashoda, ayikho into etholakalayo. Kuyizo lezinto zokuthembela kubo labo omnankagudu uzolungisa. Umnankagu ayikho into azayilungisa, just abantu basize umnankagu ukuthi alungiselele iphokethi lakhe. And ugovernment lwana obephethe umgaba usaseyulo bephethe umnankagu ngoba ungathi basebenzela nje emaphokethini wabo. Ayikho nje into asebeyenzile, ngabe kukhona okucacayo asebekwenzile. Mina ngibone nje ukuthi kakhulu futhi ngapha kithi emathepheleleni begwanda bayenzile bafaka i-tollgate. I-tollgate lana isho ukuthi ikhuthuza thina futhi bangezelela ama-tollgate okubena ukuthi ngabe benza intuthuwa. Hayi, la nto abayenza laphana. So ukuhlupheka sisazohlupheka okudlulileyo okudlula lokho esikubonayo kuyeza nenge kodwa ukusala yona kayi-government abantu abaphezulu bazobesifutha besidla kahle. Thina esilapha egoli sisazosebenza nzima sikhahlelwa ngamabhulu sithumeza khona izinto leyo. Babuye futhi basithathele futhi ebhoda. Asinamhlaba thina kulelani lizwe. Abantu abale mhlaba ngabantu abayi-4 5 6 7 bona abantu abaphila kangcono abazizwa beselizweni labo. Ubuhlungu ukuba isiphephele mhlakababa, ubuhlungu kakhulu ukusebenza kusebenzela imali encane ungela ukuthi uzathi. Kunje manje sivalalekile khona lapha eSouth Africa, asikwazi ukuthi labo basicabangelani. Ekhaya ukuba ngcono nje ukuba lapha uba isiphephelo kulokhu kwasekhaya ngoba ekhaya kawunamhlaba. So into engaba khona nje ukuthi nje abantu labo abakitheka abasekhaya kakhulu izidala mabevota bebesala bacabange isikhathi bengazofika befike bekhohliswe ngamabhakede omumbu ngoba amabhakede omumbu yiwo ayenza yonke lezi zinto lezi. Amabhakede abuya lezanupf asitsho ukuthi i-MDC la ezenze into enkulu kodwa besiqala lokho okuncane ezofika ukutshitha abantu bebezokwazi ukuthi labo baphile kangcono.
Hayi,
njengamanje ilokhu zen ukuhlupheka lokho labakwenzayo okwenzakala ekhaya sokuthinta thina ngapha. Yithina manje sokumele sithina kule lokho esikuthola eSouth Africa sikuthumezele khona.
Yabona. Hayi, kuyezwakala kakhulu. Sibongile ngembono yakho.
Yabonga futhi.
Jonga, before we go any further, let's take a quick break.
That's okay, Chris.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kalweni umsakazo wakho we VOA umanyene labe media center ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe owamanje. Mahlabezu liyamena kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezehlukeneyo ngomtoko mhla ka 15 Lwezi ngeviki ezayo, eHarare mhla ka 21 Lwezi, eGwanda mhla ka 26 Lwezi, eLupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontuduzi ya 2 ngoBulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibenani lami uPractice Jeremiah kulezi
ye lingakhohlwa ke kusasa njengalokho okukhulunywe nguPractice Jeremiah kusasa ke kuyamba kulengxoxompikiswano emtoko liyanxuswa ke ukuthi liye khona ngobunenge jonga
ndizozo chaizo vateereri vedu vari kumashonaland east nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza mangwana chaiye munokwanisa kunge muri muchirongwa chestudio 7 tinenge tiri pamutoko mutoko senda musi wa 15 munenge muchinzwa zvirongwa zvedu zvamunenge muchida kukurukura ihurukuro yakasununguka iyoyo inenge ichitarisa zvinobata matunhu amuri musi wa 21 tetri muHarare musi wa 28 tetri kuGwanda topesera nemusi wa 30 kuBulawayo sinungukai kupinda muzvirongwa zvestudio 7 live Chris.
Yes jonga Dr. Goni
Yes, I
can hear you, sir. Dr. Guningo, but I paid him Terre at Batekungu at Tamuti Abat, getting on 30 seconds. Muterre, Dianu.
Mr. Gombe,
Magadi,
Kunyanga, Zimbabwe.
Vagombe, Kunyanga, Zimbabwe, Magadi.
Ripa, Magadi,
Taka Simba.
Wounded.
Taura in demand, Sakura, Rin.
Chokwadi tinotenda nehurukuro yamaita pazvara nhasi tinozova kuti zvara nhasi ndozvo rakabviswa vamugabe kubva pachigaro pachipinda vamunangagwa isuse zvara zvemuZimbabwe kunyanya-nyanya isuse vanhu vakashungurudzwa kuburidza nezvematongerwo enyika ndopataisimudzira kuti Zimbabwe yaakuchiendawo kuutongi hwejekerere taifunga kuti Zimbabwe ichange ichizotongwa nemapato akasiyana-siyana achange akabatira pachigaro kusvika taenda kune sarudzi yatinoti transitional authority but hatina kuona zvinhu zvakafanana naizvozvo instead takatoona zvanupiefu yakaita yakabva yatora masimba iyoyoga ikabva yatanga kusonga iyoyoga saka hapana musiyano watiri kuona zvaiitwa navamugabe nezvaiitwa navamunangagwa hapana musiyano watiri kuona because dai pava pane musiyano vamunangagwa dai vanga vari munhu vari kutaa munew dispensation vangadai vakabuda pachena vachitaura kuti vanhu vakadhisapisa itai gamara ndivananaani hurumende yobuda pachena ichitaura kuti zvinhu izvozvoizvo you want to make sure kuti vanhu ivavo tida kuti vabatse vanhu vakaurawa vanhu muna 2008 vakauraya vanhu over 200 people vanhu ivavo vanofanira kusungwa kuurayiwa kwana tonderai mbira kwose kwaifanira kuchitaurwa nehurumende iyoyo tonyatsa kuziva kuti hurumende iri pachena saka maonero edu tirikuona sekunge hurumende ika yakangofanana nayava mugabe wazova mugabe waimhanyira kuti kana pakaitika chinhu waiseta ecommission of inquiry we remember kwanga kuine commission yaichihamba kwecommission pakazoya bidhungu chena commission pakazoya bichidyaushii commission macommission yese havana chaakabudisa vakanyepera vanhu vakati tikaita macommission aya tichakuzivisa izvabuda imomo ndozvatikuona zvakare neinonzi moshandu commission iri kutendera ichibvunza vanhu nekuurayiwa kwevanhu vatanhatu muHarare hapana zvinobuda pacommission iyoyi munhu akada kungovhara vanhu kumeso zvoita kunge ihurumende iri kuita zvinodiwa nevanhu chavari kuita izvo kunyepera kusungwa vana superman ndovanzira vasungwa nemhosva yecorruption orara muchitokisi zuva rimwe chete mangwana acho opiwa bell kuda kuvhara vana vemuzimbabwe kumeso zvoita kunge munhu ari kuratidza kunge ari kuita zvinhu zvakasiyana navamugabe but chiripo ndechekuti titori worse than zvanga zviripo navamugabe tichitoshupika chaizvo muzimbabwe nekuda kwehurumende
thank you so much vagombe maita basa nguva ndodzamhanya Chris.
Yes, Dr. Guni, we have run out of time. If you can say something in just 15 seconds to encourage or tell people why they should go back to Zimbabwe.
Well, before I can do that, let me quickly respond to this.
Time is up.
Zimbabwe is a constitutional authority. It's a constitutional democracy. There is no need for transitional authority because we ran through elections. That's why we had elections. It's a democracy. People elected the Mnangagwa government. And
oh, thank you so much, Dr. Guni. We have run out of time. Thank you so much. That was Dr. Frank Guni, MDCT Chairman, USA Province.
ZANU-PF,
I'm sorry. Good night, Zimbabwe. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiri.